Vachitaura neStudio 7, mazvikokota munyaya dzezvirwere zvepfungwa mubazi rezveutano, Dr. Anesu Isabel Chinoperekwe vati chirwere chedementia kukuvara kwepfungwa kunoitika kwenguva yakareba.
Zvatinoona kazhinji kachona muzvirwere zvose zvedementia ndechekuti macells ebrain anenge achifa ende uye paanova haabarwi mamatsva. Saka kurasikirwa kwemabrain cells uku kunoramba kuchiitika munguva yakati rebei. Kusvikira pane rimwe zera rekuti macells aunenge warasikirwa nawo anyanya zvakadaro zvekuti taakuona masymptoms anobatika.
Dr. Chinoperekwe vati chirwere ichi chine mhando dzakasiyana-siyana asi vachiti mhando inonyanyobata vanhu vakawanda ealzheimers. Chirwere ichi chinonzi chinonyanya kubata zvikuru avo vanenge vadarika makore makumi matanhatu ekuberekwa uye vanoonekwa nezviratidzo zvinosanganisira kukanganwa nekuti munhu anotadza kuita zvaaimbochiita kare.
Panenge pane hanganwa poitawo kurasika munzvimbo dzaunofanira kunge uchiziva, poitawo zvakare kuita dambudziko rekuronga kana planning muupenyu, poita dambudziko zvakare rekuziva kuti ichi chinhu chinoita basa rechi kana kuti chinonzi chii. Tumwe chiratidzo chatinoona kushanduka kwehunhu.
Imwe nyanzvi mune zveutano hwepfungwa vametsa munyamande vati pari zvino hakusati kwave nemishonga yekuti munhu akwanise kurapwa dementia, asi vachiti kana ikakurumidzirwa kune mishonga inoderedza uturu hwechirwere ichi.
Tikakurumidza kuiona pane mishonga inoita kuti kukuvara uku kusanyanyise kuramba kuchienderera mberi. Pane mishonga inodzora kana kuti inono nosa kukuvara kwenjere.
Vanyamande vati zvakakosha kuti vanhu vanochengeta vanhu vane chirwere chedementia vasavashoropodza, vachiti vamwe vane chirwere ichi vanogona kurasika vobuda mumba kana usiku vasina kusimira, izvo zvinozoita kuti vamwe vanzi varoyi.
Kana kusimira chako havachaziva kuti ndasimira zvakanaka here kana kuti ndatosimira here. Kazhinji tinosangana nanambuya nanasekuru vakarasika usiku taakuti varoyi. Zvinhu zvatiri kuda kuti tinzwisise tibatsirane kuziva kuti kana munhu asvika panguva yakadaro anenge atokanganisika munjere dzake.
Vatiwo kunyange hazvo chirwere ichi chichinyanyooneka kuvanhu vakura, vave kuonawo chirwere ichi kune vemazera echidiki, zvikuru avo vanoshandisa zvinodhaka zvakadai sedoro, mbanje, mutoriro nezvimwewo zvavati zvinokanganisa uropi. Mumwe mufundisi vachirwira kodzero dzeutano, mufundisi Jeffrey Njambilo, vati dzidziso yechirwere chedementia yakakosha zvikuru munyika kuitira kuti vanhu vanzwisise nezvechirwere ichi.
Saka samafundisi dzinonguva kana munhu otaura chidaro vamwe vanogona kuti onai akutaura nevanhu vakafa, saka vanogona kutanga kumunamatirira vasinganzwisise kuti chirwere chedementia.
Dzimwe nyanzvi dzeutano hwepfungwa dzinotiwo avo vanochengeta vane chirwere chedementia vanodawo kubatsirwa nekutaurwa navo kana kuti counseling senzira yekuita kuti vasanyanya kufunga nya, izvo zvinogona kuzokonzerawo kukanganisika kweuropi. Tsvakurudzo dzakaitwawo nedzimwe nyanzvi dzinoratidza kuti dambudziko guru riri muZimbabwe nderemukaha uri pakati pevanoziva nezvechirwere ichi nevasina ruzivo, zvinoita kuti varwere vabatwe nekunze kweruoko uye tsika yechivanhu isingatambire urwere hwakadai, zvinozoita kuti wese abatwa nacho anangwe uroyi. Sangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization zvinoti chirwere chedementia chinokonzera kuti vakwegura vatadze kuzviitira zvinhu pachavo, uye sangano rinoti chirwere ichi ndicho chechinomwe kukonzera ndufu pasi rose. WHO inoti dementia chirwere chiri pachinhano chegumi nesere kana kuti 18 pazvirwere zviri kukonzera ndufu zvakanyanya muZimbabwe. Gwaro rakaburitswa neWHO muna 2020 rinoratidza kuti ndufu dzakakonzerwa nealzheimers nedementia muZimbabwe dzakasvika pamazana manomwe nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 768. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.